I get it.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 20/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura vachizvirova dundundu vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga rakaoma vane zvakawanda zvavakwanisa kuitira nyika yavo. Mukuru anoona nezveCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana kwete nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima vakati nhengo dzedare repolitbro ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzecentral committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. Vaziyambi Ziyambi ndivo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndivo vachange vachitungamira sarudzo kuvulawayo. Harare nevulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikami chevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vashara vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti ZANU-PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona ZANU-PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka. Saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti tiroda kudzosera utungamiriri hwakaita kuti guta ringe riri zvariri. Toda kuudzorera zvakare kuti tione Harare ichiita Science City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vadima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbo vagurukota revasori vaOwen Mudhancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo dzichaitwa kuKwekwe Central. ZANU-PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South nemwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuru nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti chakunda musarudzo dzemabyelection, vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika ndekuti marodzi ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti hurombo ndo hwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kukotarisa kuti vana vangawana chekudya here, mari mumabhengi kurapwa muzvipatara. Saka zvemarodzi nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazvo vanhu kune kuri kumbera asi vanhu vanongoita kuti zvinotova batsira ipapo ipapo.
Mune munyaya muimbe ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makuma nomwe nemasere. Izvi zvaziviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook. VaManatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s. Mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira Chipo Chiroorwa, Nyoka Yendara, Tsuro, Mwana Waenda, Vaparidzi Vawanda naChivaraidze. VaManatsa vakaimbawo makepekepe Ishaisa Mufaro. Vakashandawo nevamwe vaimbi vaive nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi, James Chimombe naTinei Chikupo. Hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe sezvo huwandu hwevanhu vari kurwara nekufa nechirwere cheCOVID-19 waderera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava Muzvare Rudo Magwanyata, avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana Shamwari Yemwanasikana, vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 tine kushungurudzika nekutya zvekare nekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo, vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira.
Muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya, avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande.
Kuvharwa kwaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari. Iyi mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawani vasingakwanisi kuibhadhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana Amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda reCOVID-19, hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo.
Kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinawo zvazvinokanganisa. Kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro tinenge tichiti patiri kuita matanho iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi, tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi.
Amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda reCOVID-19. Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi.
Tikati isusu hatizivi kuti denda iri richapera zvarini, toramba zvekare tichiti vana ngavasadzidze kana denda ririko. Nyika inobudirira zvisei? Nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kuchienderera mberi. Dzidzo inoita kuti nyika ibudirire, nharaunda dzibudirire, uye vana vachone vange vachibudirira zvekare.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachitevedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu tino maonero edu kamaonero aPresident, hatingambofi takambotaura zvinoenda against zvataurwa naPresident.
Asi mukuru anoona nezveCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zveutano rinoti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5276. Vanhu mazana mana negumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiye vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 227,552. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 4,220,834. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 3,249,450. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana sezvakataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. VaChiwenga vanova zvegurukota rezveutano vakati hurumende ichaona kuti zvikoro zvovhurwa here mukutanga kwakukadzi zvichienderana nekupararira kunenge kuchiita chirwere ichi. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vamwe vanasikana vave kubatira pamuviri nekusaenda kuchikoro uye huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 waderera zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomva.
Isu tiri kufara chaizvo kuti tadzidza zvidzidzo zvakati wandei maarira newave 1, wave 2, wave 3 dzatakapinda muna idzizvozvi. Pane nhasi taamuwave 4. Taakutane tinoti experience takunyatsoziva chii chinoda kuitika. Patakanga tichitanga kuvhura zvikoro mwedzi yakapfuura iyo tisati tapinda muOmicron, takamhanya mhanya tichiisa yanonzi mastandard operating procedures, maguidelines akanyatsosimbarara arimo. Tinonyatsoziva kuti tikavhura chikoro tikabata vana vechikoro vaine COVID-19 vanoita sei, zvinoita sei, sekuziva kwamunoita imi pane zvino. Although zvikoro zvisina kuvhurwa asi takatovhura kuti waya wanga uchinyora mazamanishoni wauye wanyore mazamanishoni.
Sei makatora danho iri?
Nekuti tanga tine confidence yekuti maoperating procedures edu zvese zvakamira zvakanaka. Saka wakatoita wese washomu, pane washoma shoma wakabatwa necovid hawana kudzingwa kuchikoro, wakanyatsokupihwa mukana wekuti wanyore wachitedza maguidelines edu muisolation zvese izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kumhanya nazvo senyika yeZimbabwe kuti makuimplimenta maguidelines edu kunge kuchinyatsokutsinhirwa zvakakwana. Saka tine confidence yekuti kapatinozovhura hatinenge tiri redi, takatongogadzira, tinoramba tichingosimbarara neizvozvo.
Asika vamwe vabereki vari kuti zviri kutinonokei zvekuvhurwa kwezvikoro, chii chiri kupa kuti zvinonoke?
Chinhu chikuru chiri kuita kuti titinonokei ndechekuti mazuva mapfuura aya takapinda mufestive season, nhamba dzeOmicron manew cases anga akati wandei zvekuti tanga tisingadoka kuti kana potiine maguidelines edu tongovhura nekuti tine maguidelines. Tanga tinoda kutiwo nhamba dzacho dzipoti dzikei. Pane zvinhu sekuona kwamiri kuti haa dziri kudzika zvakanaka chaizvo, zvichireva kuti tinenge taakuzotarisana kuti tichazovhurawo zvikoro manje manje, asi pane zvinhu tichakambovhara zvedu.
Kuchikoro zvinogona kuita kuti panoitwa maoperating procedures amuri kutaura, asi vana pavanombozobuda muchikoro vamwe vanenge vasingadi kupfeka mamaski vachiita nyaya vachididi, mungade kuti kudii kune vanozodarawo?
Ndo saka tanga tiri kuti so ngatimboti mirei kuitira kuti manew cases ari mumacommunities munova imo mavakubuda vachifamba vasina kupfeka mamaski, nazvo vachifanirwa kupfeka mamaski. Tinenge tichida kuti nhamba idzodzo dzimboti dzikei. Ndo saka ndati pane zvino patakapinda mufirst season tikaona nhamba dzakaramba dzakakwira, takati ngatimboti mirei nhamba idzodzo dzidzike. Asi tiri kuramba tichingokurudzira kwete vana vechikoro chete nemacommunities vese kuti iwewo kana muri muchifamba panze apa pfekai mamaski enyu.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazvirova dundundu nezuro vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga riine zvimhingampinyi zvakawanda, pane budiriro dzakawanda dzavakakwanisa kuita.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamiriyoni matanhatu, zvova zvinhu sezvamboitika munorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana, izvo zvisati zvamboitikawo munhorondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu, vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vakatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine, vachiti America nemadzisavira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zveyakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19 vari pamuzinda wavo weWhite House, vaBiden vakazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa. Vakati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and has the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi, vamwe vazhinji vave kuneta, vamwewo vachiremerwa, asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi, zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi.
So get vaccinated, please, and get your booster.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka hwandi weStudio 7 kuti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu veruzhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo wokukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasvikapapi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho, chavakaita zvekare, zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara, emhando dzapamusorosoro mamasiki acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvechisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyo iyoyi yavazovhunzwa vapedza kutaura, vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana, vachibudana pachena kuti kana Russia ikaita zvechisimba zvekupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zviva vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oil kana petrol nana diesel vaya vaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo.
Mataura nyaya yeupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose, kuti vataura hivyo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetrol nedizili pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwe nyika. Vataura zvekare hivyo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita upfumi hweAmerica nenyaya yechando chiri kudonha chichitadza kuti ndege dzisumuke dziende kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare hivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vari muBerlin kuGermany, uko vari kupangana mazano nemadzisawira eAmerica pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pamugano weRussia neUkraine mugadziriro yavo yekuita hurukuro negurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Asi nhasi vaBlinken vari kusangana negurukota rezvekunze kweGermany Annalena Baerbock, gurukota rezvekunze kweFrance Jean-Yves Le Drian uye gurukota reMiddle East neNorth Africa James Cleverly vasati vataura kune veruzhinji kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muUkraine. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana navaLavrov muGeneva mangwana. Mapurisa emuPakistan anoti bhambo hombe raputika nhasi muguta reLahore, iro ranga rakateiwa pamudhudhudhu panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Bhambo iri rinonzi rauraya vanhu vaviri ndokukuvadza vanhu makumi maviri. Vatori vemusi Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutariswa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana dzakashaya, idzo dzichaitwa musi wa26 kurume. Bato iri riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance. Rimwe zvakare bato rine muzinda waro muGweru rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwe chete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission richipa zita raro. Ukuwo ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro. Asi izvi zvaunza maonero akasiyana-siyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti vachamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDCT zvinozoitika zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, pamwe naDr Uraya Izembe vanove mutungamiri webato reDemocratic Party, avo vanoti vachamisa havafaniri kuchinja zita musarudzo dzemabielection dziri kuuya, asi vanozofanira kuchinja muna 2023. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Dai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine makots anotonga zvine nduramu. Vachamisa vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukoti vanokwanisa kuhwina kuti ndivo mutungamiri veMDC Alliance. Asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Morgan Tsvangirai House, zvinotionesa kuti havana mukana kwekuputirira kana vakada kuramba vachirwisana navaora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance. VaMunzora zviri kuitawo sekuti vari pokuti vakonzere yatingati confusion, nekuti vakatanga vari kuti tive MDCT vachiita recall my member of parliament MDC Alliance, asi kuzvinova kuti ivo vacho vaMunzora vari kuMDC Alliance. Saka makufu vaifanira kunga vakazviugadzirisa zvinhu zvikare kare, vaziva kuti MDCT ndeipi, MDC Alliance ndeipi. Saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega, nekuti masupporters avo havavhiringidzwi kana vakapinda muballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi, MDCT ndeipi.
Regai tidzwe kuna Dr Zembe, munoti nekurudzire vamwe kuti dai vachinja zita veMDC Alliance kutanga izvo zvisarudzo zvemabielections.
Mabielections aya ini fungwa dzangu ndedzekuti chiri muchidzaho che2018 kuenda ku2023, 5 years idzodzo. Vachamisa vakamira neboga rinonzi MDC Alliance. Ndofunga kuti pamabielection aya vanofanira kungomira nairoro boga iroro. Nezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro nedzekuparamendi dzakambodzingwa dzicha kugadzuka zvova kutira muzita iroro zvakare. Asi ku2023 ndine fungwa yekuti dai vachamisa vakatsvaga zita tsva kuitira kuti zvabuda mu2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudanganyika kwepfungwa nekugadzirwa kwezvinhu munyika. Zita dzva rikange riripo risine nechokuita neMDC mavaira iwayo. Pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa2023. Maonero angu.
Vamaguhu munoti nemaonero aDr. Zembe.
Ipfungwa yakanaka, handifunge kuti iri kunyanya kupesana nezvandiri kutaura nechikonzero chekuti naivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva, asi iko zvinezvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vainaro kuna 2018. Asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabielections asika kuti MDCA nekuda kwematare emusha edu hazvishandisi kunzira tichikunoina kuti maMP hauina acho nemacouncillors vari under Nelson Chamisa vanhu vangu. Saka eidza ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbwe ekuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachireplaceswa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu.
Dr. Zembe, ndomubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana makansela anenge vahwina vari pasi peMDC Alliance vachitorwa navamonzora.
Vachamisa neboka ravo nyonganyonga iyo ikatangwa nezanu PF vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo, nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona, zvose izvi zviri kudhanganyisa utongi hwejekerere, zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu.
Vamaguhu, tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga. Sei matara achizoshandura izvozvo kana zeke yakambotambira?
Ndo saka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega. Tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo wakati, nyika inoita dambudziko. Ndofunga ndo problem iri muZimbabwe kuti makotsi edu haasiri independent.
Dr. Zembe, takaona kuti kune rimwe bato rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzeki. Zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzora?
Pamabielection apa handioni vachikwaranzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa, nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi kusharwa navanhu. Saka zvose zvingangoitika iko zvino izvi hazvingazviitiki hazvo, asi zvinenge zvava zuro kana tatarisana na2023 chaiyo pachayo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, vari parunare kwaMutare neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vowenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 20 Zibandlela 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiqapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile. Yenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Esethula umbiko wakhe oqakathekile izolo okufikisa umnyaka esesikhundleni. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane olwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka ko-1970 usiyafika o-1990 uZex Manata wacula ingoma ehaya eqembule nguqo ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lanxa inani lababanjwa le-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokho bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Yatshona ilanga la izolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalichumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amane 411 bahlolwa bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asiqapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski. Sibona ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engamamaski.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula amakhulu amabili lamatshumi amabili enkulungwane 227,552, wasila abedlula amakhulu amabili lalitshumi enkulungwane 210,675, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,276, okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilichumi lanye lamakhulu ayisithupha 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakobulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafichane kumbe ngolwasemzini eli olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya nokuthi uzuyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza balakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo ukuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedini enkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB HIV kuwe kusehla imkhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation le izasiza abantu bakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi i-TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha, njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okulenani eliphezulu kwizwekazi le-Afrika elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 ngikwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kubikwa kuningi uMakhuphe asebenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphe ungahambelani lokumele kwenziwe umuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT omama udokotela uThokozani Khuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipani Phokeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zathu ezilengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le-constitution lalokho kumele bakwenze lalokho kumele bangakwenzi. Ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eparliament. Kusiya phambili kuzamele babe ngaphambame phambili kuka Arbiter General onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee.
Umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo. Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kamakhubhe, utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla leli.
Udokotela uKhubhe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela Khubhe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa-ke into engayitsho yikuthi uDouglas Monzora kalawo amandla okuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka-27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum. Ngokunjalo ngomthetho we-MDCT u-article 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama-resolution akhona aya-expire within 6 months. Ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident we-MDCT mhla ka-27 June 2021. Okwesibili, i-National Council ye-MDCT ya-expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014. Engingakutsho ukuthi kakula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT. Okukhona yikuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama uMakhubhe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa.
Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khubhe, umsekeli kamongameli webandla leMDCT, ubexoxa leStudio 7 eWoblawayo. Umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhasini likaManatsa ukuba badane kakhulu ikuthiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo weGigi Jive Khwela Khwela Letsabatsaba. UManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile. Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona-ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukelwe umanyano we-North Atlantic Treaty Organization NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lentathele zindaba yomsakazo we-Voice of America uthi akumelanga ele Russia lihlasele ele Ukraine.
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
Ele Russia silinika umlando wokuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abaningi njengoba besihlangana labanye kunamanje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjiswa njani. Konke lokhu kusemandleni we-Russia ukuthi lingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Uthele melika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, We, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunengi esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunengi kakhulu okunye kwangkhona ke izitshezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe achiyeneyo sizakwenza konke lokhu sizenzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombosazwe bathi kusobala ukuba ele Russia lifuna ukuhlasela ele Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengize lokho efuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona njengoba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma ba kuke kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile, mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini laye ohlala kule Melika.
UPutin udlala intsoro yakhe, kukhona angabe aza kwenza eUkraine kodwa mbonanga nokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni kwelizwe leUkraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Umongameli Joe Biden wele Melika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in one year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Live Talk lamhlanje uhlelo wasehluzeni kwamama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukubana umkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo khathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Le nkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MTC team umnumzana Douglas Monzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wachaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha.
Untungamiri Nkomo weStudio 7 uxoxele uhlaziya ezombusazwe uMnumzana Diva Dube endawonye lentatheli zindaba uSimbarashe Nembaware layo uhlaziya ezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
I think othamisa badalisisikhathi belisa nalendaba yokuthi MDCT, MDC Alliance, ngoba nanko bazibaya lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banika ama-judgments ayimbuyashela. Umthethwandaba wathi hhayi MDC Alliance akusichema labo nje ukuthi wabo inhlanganiso yokuthi siya ekhetheni sinjani standard at umbrella. So lato lelihle othamisa kumbi iqembu elitsha bekhampeni ngalo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi namandla le mali. Imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathi le lihle lokuthi othamisa bethishane lento yokuthi i-MDC Alliance, MDC Thiba nibani hayi benze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzadala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisekho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakuboni ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebengagcina besenza amaphutha abe sebezagcina esezakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bagcine bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibona ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isize labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uThamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uThamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ukho ukuthiwa ngumfowethu Dube lapho ukuthi it was long overdue bachitha isikhathi nendaba engasebenziwa. Simzwile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okushuthi-ke abalandeli bakaThamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi kini amavoti. So ushuthi-ke so isikhathi esincane ngoba-by-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaThamisa elitsha lingene lisiyancintisa ukhetho lisithi hhayi thina si-MDC Alliance / Thamisa anhlanga ukuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe yinto eyenziwa kudala kwabunje iqembu laxa sikukhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hhayi sokule qembu elitsha into kuthiwa yi-Thamisa Chepechete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini ngilozasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uThamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamemetheki endaweni nenye okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi beqalise ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube,
okwakathesi babunkomo esikhathini lesi abakhangelane lazo sama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumelo omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi umphumelo omncane kulokho abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhotabhote bakhankase babhote ibizwe babhote indawo lezi abazifunayo ukuthi bayenelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokusho komfowethu Ntembo ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyenelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo langebizo labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe nabathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi i-MDCT kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala kutshona umdala uTsangirai. Konye lokho sokukhona ukuthi omunye lami ufuna ukuphatha lami ufuna ukuphatha. Indaba le sikhuluma ngayo ukuthi uThamisa e-MDC Alliance yasuka khona apha ekutshoneni kukaTsangirai. Unfortunately ngeke apha aphende ukuTsangirai ethuneni azobambanisa iqembu leli. UThokozani babevele nje bengamfuni from the word go. Even i-court isithi hhayi nguye ozasala ephethe iqembu
Akuyiphethe Dube, ulubona njani udaba lukamakhulu?
Udaba lukamakhulu wakokobo ludaba olungathi lunezinto eziningi ezihlanganiselayo ezenza ukuthi umakhulu azithole esimeni lesakizo. Okokuqala, njengokuthi umakhulu wathi elimukiswa esikhathini ayefanele ukuthi ngabe mhlawumbe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle, wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze, kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo. Wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo, wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki. Okuye kwayenza ukuthi ekugcineni sagcina simbone sehlambalaza intshona sezimfeni langaphi. Ilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazi bavele phambili, kodwa baqale bayelungisa izinto zabo besesemuva khona ngale.
UMnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endawonye lenthethelezindaba uSimba Rashid Mbaware laye ucubumula ezombusazwe. Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Vitrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwa sithandekile emhlanga we-Studio 7.
Ubo wona awukho muhle. Angithi yabona ukuthi kuma-social media kuyakhulunywa zonke le zinto, abantu abaningi bayethi yebo silaba abantu abathi hayi thina vele kudala sithe egoli, ayikho into engayenzeka ngoba thina besibophi basixosa vele thina kudala siphila la. Kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye, omama balazi izibindi ezindala. Omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bekhibala abantwana, masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sekusenzeka kanje makungenzeka ibathwa hayi sesiqotha mina ngizophuma abantu abami ngizobafaka. So abantu bangomama bakhathazele kakhulu, like manje kulezi ndawo zokuthi abantu bayazisa amapemithi abaselawa usona kudinyiwa amapemithi, so bayabuza abantu bangesenze njani konke lokhu lathi sinja silakabi lazi impendulo ezigcinile. Ngoba nxa kuxotshwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant zokuhamba kufunakala ukuthi babale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe, bangaka abavela e-South Africa, kuza thina kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa hayi kungcono baphume bengazibasebenza, kuqhatshwa abantu abavela e-South Africa. Thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela eZimbabwe basenza kulawa ma-restaurant bazoyazi. Sesuka lapha sikwazi ukuthi bazongenathi umbani owaziyo mhlawumbe kuzangena emakhitshini. Omama abaningi abaseZimbabwe benza emakhitshini, mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector. Abantu abaningi abavela eZimbabwe basebenza kwi-security sector. So wonke umuntu amaphapha phezu asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekayo. Yebo bangaba khona abathi hayi asilandlalo, kodwa thina njengabomama indaba silayo.
Okwakhathesi kungabe kwehlukile yini kulokweminyakeni edluleni? Siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka
lokho. Kuqala okokusenzeka sesabona izenophobia ka-2018 ngicabanga ukuthi uyayikhumbula. Bekungabantu akade bephuma nje bekangabishaya abantu bokufika, shisa abantu bokufika, kodwa bekungangenanga kwaze kwangena ngathi emsebenzini. Lapho sesibona khona manje amabandla ka-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo. Kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokufika. Into le isibona isenzeka ema-trucking. Isikhumbule manje ema-trucking singene ngaphi ema-restaurant asikwazi ukuthi yaphi, njalo ayifani lale izenophobia esiyijwayeleyo. Akunamuntu otshaywayo kodwa kufika abantu emsebenzini, kuba abantu ababuyela emakhaya wabo. Kodwa laphana besithatha hayi bazosithaya kuzadlula, bangasithaya bazabotha. But now ngubani ozobabopha ngoba la maphadi abalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona?
Sikhuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF?
Eyi, umuntu lalephendula usimangele ngoba besilokho sithi hayi kungcono uma le usemhlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-Afrika i-Afrika ngeyakhe. Kodwa maye ngethuli ethukileyo kuyasimangaza kakhulu, njalo kuyasibona ukuthi sesimi sodwa manje akula mthulo yethu singathi kubukekanakuleya support. Nxala esengomunye okhala ngokuthi hayi sengoye oqala futhi ngokuya kulawo ma-restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle nabantu abavela e-South Africa besewukhangelele kwamanye amabandla hayi ukuthi ebandleni le-EFF. Mina njenganinje kukusize ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sihale ukuthi kanjani ngoba thina simaze ngumuntu osivikelayo. Loba nje ukuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami yabusiyakusisapota ngesilungu, usewenza ukuthi hayi asikho kuhlasela lokufika kodwa ukukhangela ukuthi laba South Africans lawa ayadekelela lapha emsebenzini, kodwa nje vele besingakubhekelanga ukuthi vele ku-EFF ikakhulu kuye
kungenzakalani abantu bengalahlekelwa imisebenzi lapho sikhanyathi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali.
Kuthiwa ngesilungu disaster in the making, ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyele ekhaya kumbe noba singabuyelanga ekhaya singasasebenzi, kwenzakalani ngabantu abethu labazali bethu esibasileyo abasekhaya futhi bazobulawa yindlala? Singaze sihlale eSouth Africa nxa imisebenzi iphelele, kuyini esizakwenza singasasebenzi? Lathi khonapha sihlele sizodlala sile ngani? So yena le ndlela ayikho right. Sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esilayo eSouth Africa, izimuli zethu ziyo-affecteka okuzibulisileyo.
Lo mkhosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezimpokodo ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni.